takafamba takasingawo zvatatinazvo ndokubva tashongana nevamwe vanga vakasingawo zvavo asi pavakazotanga kutaura takazoona kuti zvavo zvombobuda zvanga zvisina kusimba sezvedu saka hai tiona senyaya yakafamba zvakanaka
vamafumi
aiwa tinofara nezvakaitwa munoona kana uchinochera mvura mumwe akaenda achinochera mvura nebhaketi sinovhinza unobva wangoona kuti inongori juzi ratizirai uku runorukwa uku runorudunurwa saka takaona kuti vabuye vedava havatozivivo kuti vakahwina nemazvibotswa zvingani
vachiyoka
zvinofadza kuwa munhu wakaita savamafume vachiramba vakangotika pavakatanga napo chanetsa muno munyika medu ndechekuti vakomana ivava vemdisiya vanozviudza ivo nhema pamusoro pebato rezamupiefu vazviudza nhema ndodzovomanya nadzo isu tinoziva kuti vamunangagwa vakawana mavhoti mangana vamunangagwa vakawana 2,460,010
ari kungodzi
asi vamunangagwa vakapfuura 50% plus 1 ne 31,830
vamafume manzwa akazvataurwa navachinyoka vari kuti manhamba muri kutaura vanawo
chaiva chiripo ripo ndechekuti vheki yakakanya varume aha mukukwerenzerwa kwenyaya iyi murume aitaurira isu akanyatsotaura kuti kana muchiti munhu akahwina uyu akambohwina nemavhoti manganiko pakaita runyararo kubirwa kwedu ndikwekuti imimi hamusi kuziva kana figa yekuti mupe munhu wenyu wamunoti akahwina hamusi kutoziva kuti akahwina nemangani saka anogochinja seiko vheki yachinja rutatu haina kuzviramba mukoti kuti tachinja rutatu
ndibvunze mbvunzo ndomboya kwamuri vachinyoka mangwana mutongo wedare uchapiwa muchaona nyika ichikwanisa kufambira mberi here mune zvakanaka kana kuti mapishapisha aya anoramba aripo
inini sokufunga kwangu ndiko kudai mangwana kana mutongo wedare ukabuda tikamira pamwe chete tose tikati haibodo zvatongwa izvi ngatichizvigamuchirai nyika yedu inofamba zvakanaka asi kana vakati taruza kudai voita zvavakaita muna 2013 njiya kuti tongai tione vomanya vonokumbira masanctions kunana America uku hapana unovuya achivuya achizowirana nesu vanobva kumativi ikoko saka programu yavamunangagwa ichabuda mberi inobudira mberi iyozvo hazvina doubt asi inogona kusazoita as successful sezvainga ichifanira kuita dai tose samazimbabweni tamira pamwe chete
vamafume munoti kudini nyaya yezvirango zviri kutaurwa izvo nezvimwe
takabirirwa pajekerere munhu wese achiona ichitadza kutaura mafiga ayo ichitadza kutaura kuti zvimwe zvinhu zvakafamba sei apa pane vanhu vakashayika vachipfurwa nemasoja muroad zvakaonekwa nenyika yese nepasi rese tekeshere tichiona vanhu vakanga vachishungurudzwa nekutambudzwa 5 years idzi dzapera takashungurudzikwa tichitambura mari haisi kuwanikwa mumabhengi inflation yakutosvika pa100% isusu hatizirisu tinotadzisa vanhu kutonga hunhu hwavo hwavanoita kana uchitonga hunoita kuti nyika iyi iparare umondi huriko udzvanyiriri huriko zvese zviriko izvi vanhu variko nyika yose inozvinzwa inini muchangouya kuzanupiefu hamungatarisi ndizvozvo
ndo zvamunotaura izvozvo fambai nazvo vamafume asi mangwana
kana
urai mutongo wedare mangwana
uri munhu achangojoina chechi unongozvida kukunda mabhishopu kuparidza shoko ravo hamungaparidzi zvezanuka kudarika mabhishopu ezanu